Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kunyana 17, 2022. Makateerera kuStudio 7 nefinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezvemari rinokanzura urongwa hwedare reparamende wekuda kutenga makombiyuta kubva kune mamwe makambani maviri emunyika kana kuti matenda mushure mekunge zvaonekwa kuti mitengo yakatarwa yakakwirisisa. Mutungamiri weSouth Africa vasiri Ramaphosa vanoudza mutungamiri weAmerica vaJoe Biden kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muZimbabwe zviri kukanganisa dzimwe nyika mudunhu reSADC. Chikwata chenhabvu cheHerent House chinoita chikwata chekutanga kupinda masemifinal emakundano echibuku Super Cup emwaka uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvemari rakanzura urongwa hwedare reparamende wekuda kutenga makombiyuta kubva kune mamwe makambani maviri emunyika mushure mekunge zvaonekwa kuti mitengo yakatarwa yakanyanyisa, izvo zvinoratidza kuti paigona kunge paitwa zveuori. Tsamba yakanyorwa nemunyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga kumunyori wedare reparamende vaKennedy Chokuda nemusi wechitatu inoratidza kuti mushure mekunge bazi rezvemari ranzwa nezvematenda maviri aya rakatora matanho ekukanzura matenda aya. Makambani akanga apiwa basa rekutengesera paramende makombiyuta ari mutsamba yavaGwamatanga anoti ye Blinat Investment iyo yakanga yanzi iwanise malaptop 143 kana kuti 173 akanga achichajwa pamari inoita aisvika pamari inoita $1,602,755.77 zvichireva kuti laptop imwe chete yaizotengwa neparamende nemutengo unoita $9,264. Kambani ya Mid and Computers and Hardware yakanga yanzi iwanisewo paramende makombiyuta 41 nemapfumbamwe kana kuti 79 erudzi rwedesktop aikosha mari yekuAmerica inoita $243,052. Izvi zvaireva kuti kombiyuta imwe chete yaizotengwa neparamende nemari inodarika zvishoma zviuru zvitatu zvemadhora ekuAmerica. Bazi rezvemari rakazivisawo kuti makambani maviri aya anofanirwa kubviswa pamakambani anodyidzana nehurumende mukutengeserana. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumakambani maviri aya kana kubazi rezvemari. Takwanisa kubata sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvemari kana kuti Public Accounts Committee vaBrian Dube vari nhengo yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Ngonzora kuti tinzwe mafungiro avo panyaya iyi.
Ya isu tinotofara nekukanzwira kwematenda emhando idzi, but nyaya yedu iri yekungoti zvazvinongoratidza nezvekuti hurumende iri kurutsa zvakawanda. If you check from our last meeting yatakaita yepublic accounts the minister of finance, takaita discovery iyoyo yekuti government is suffering because of unnecessary overpricing and the exaggerated prices which are way, way beyond the market. Vanovose vanosupplya government vane vachida kungopa, vanoita vakudyira negovernment varumira zvechimbabva. Saka we are not saying it must end there, but further investigations must be done. Kana pane vanosungwa ngavasungwe nenyaya dzeumbavha neuori hwemhando iyoyo.
Ndiani anenge ambobuda nematenda iwaya kana kupa matenda iwaya kuparamende pasina anotarisawo anozenge achiona izvo zvinozoonekwa nehurumende izvo?
Magovernment department ose kutosanganisira parliament kwakaisa bishwa inoi procurement unit ndo ine maofficials anofara unge achiteya, but kana tavitira zvedu nema issue of accounting, the principal accounting officer weparliament anenge ari clerk of parliament. Saka ndiye anofanira achizokwanisa kuanza kukwatiri on behalf of his business zvakasvika ipapo sei. And the judicial action must be taken against those members of the procurement board nevamwe vose vari involved panyaya.
Imiwo se komiti yeparamenda hamuna here mukana wekumbonge muchitarisawo matenda anenge atambirwa neparamenda iwayo?
Isusu palevel redu public accounts committee, post budget committee, haisiyo inorana budget.
Asi tichitarisawo chiitiko ichi, Honorable Dube, chinosiya papi chimiro cheparamende?
Tetasvipa ndainosvika paramende yose inhoo. Ndikunzirwa navazoziri kuti akazviita chaindiyani vanongoti paramendi sevati munhu wese ariko vana vachingofunga seplasi. Parliament is the oversight body. Tinofanira kunge tichiita zvinhu zviri nani.
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvemari kana kuti public accounts committee vaBrian Dube vari nhengo yebato reMDC vari parunare kugweru neStudio 7. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa nezuro vakaudza mutungamiri weAmerica vaJoe Biden kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muZimbabwe zviri kukanganisa dzimwe nyika mudunhu reSADC. Vachitaura pamusangano wakaitwa vaviri ava kumuzinda weWhite House muWashington DC, vaRamaphosa vanonzi vakaudza vaBiden kuti nekuda kwezvirango izvi zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutiza mamiriro ezveupfumi munyika asina kunaka zvave kuzara munyika dzakakomberedza zvichitsvaga mafuro manyoro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya.
vaRamaphosa tingangoti vakanda pfumo vakafuratira. Zvirango zviripo ichokwadi, asi hazvina kuitirwa munhu wese. Zvirango zvakaitirwa vanhu veZANU-PF, vatungamiri veZANU-PF vanodzvinyirira vana veZimbabwe neutongi husiri husina jekerere. Ndochokutanga. Chepiri, dambudziko harisi muzvirango. Dambudziko nderinokonzera zvirango kudzvinyirirwa kwavanhu, sarudzo dziri pajekerere uyezve necorruption. Kutadza kutonga kuri kuzanupf ndokuti kuti vana veZimbabwe vakawanda gurusvi riende kuSouth Africa. Saka vatadza kuona.
Saka munoti vaitaure nyaya iyi vachitaura nani? Nokuti tinoona kuti vananga kunhongonya yezvirango kwacho.
Aiwa, kanhongonya yezvirango kamajoga haisiko kuAmerica. Nanga nyaya iri kuZANU-PF. Ivo vanoziva kuti ZANU-PF muvakidzani ende uye utongi hwacho nekutadza kugadziridza upfumi hwomuno huri kukonzera kuti vana veZimbabwe vaende kuSouth Africa. Saka nanga nyaya yacho ndi Emmerson Mnangagwa neZANU, haisi America kana Britain.
Tinoona kuti South Africa munguva zhinji vanenge vachitomira nehurumende yeZimbabwe. Mungaona here vaRamaphosa vachizoita zvamuri kutaura izvozvo kuti vataurira Zimbabwe kuti ndo iri kukonzera matambudziko iwayo?
Vachaguma vakutotaura chokwadi, nekuti mapoka mazhinji anopikisa South Africa vana DA nana EFF vanogara vachitaura chokwadi kuti dambudziko riri kuZANU-PF. Uyezve ndinofunga inoti kune dzimwe nhengo dzeANC nguva dzese dzatoita sarudzo dzenga, sarudzo ichibuda ine kupikisa vanenge vachitaura kuti aiwa vanhu vari kutadza kugadziridza nyaya iZANU-PF. Saka handifunge kuti Ramaphosa achakwanisa kutinge achitaura nyacho nemazvo, asi zviri nani kuti anyarare pane kuti ataure chinhu chinenge manyebo chinovizikama nemunhu wese kuti haachisi chokwadi.
Asi tingati tichitarisawo divi reAmerica, tingaona iine matanho aingatora here zvichitevera chichemo chaiswa navaRamaphosa ichi chekuti dunhu rese rakanganiswa nezviri kuitika muZimbabwe?
Chokwadi ndechekuti America inotarisa zvido zvevana veZimbabwe, nokuti vana veZimbabwe ivo vari kuchema-chema neutongi hwoudzvanyiriri hweZANU-PF. Saka hazvinei nekuti rijini iri kuti chii.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare neStudio 7 muHarare. Zvichakadaro, bazi rinoona nezveupfumi muAmerica reUS Department of the Treasury's Office Foreign Assets Control nezuro rakazivisa nezvekutemerwa zvirango kwemutevedzeri wemukuru wemapurisa anoona nezvekufambiswa kwemabasa munyika kana kuti Zimbabwe Republic Police Deputy Commissioner for Administration vaStephen Mutamba. Bazi iri rakaziviswa nezuro wakare nezvekubviswa kwevamwe vanhu gumi nemwe chete pazvirango richiti vanhu ava havasina kudongwa nemazita mugwaro iri vanogona kunge vasisinei nechekuita nezvekutyora kwekodzero dzevanhu kana kuti vanogona kunge vakashaya. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kanawo gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Mapurisa muHarare anonzi anyima mvumo yekuungana kusangano reRobert Mugabe Legacy Movement iro ranga richironga nezvemutambo wemimhanzi kunhandare yeZimbabwe Grounds mumusha waHighfield senzira yekurangarira vaimbo vemutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Gabriel Mugabe. Mumwe wevari kuronga nezvemitambo uyu vaJimmy Kunaka vanoti vakatambira mhinduro nezuro Manheru kubva kumukuru wemapurisa mudunhu reHarare South Chief Superintendent Majojo vachivazivisa kuti havaizokwanisa kuenderera mberi nemhemberero dzavo idzi nhasi asi vachinzi havana kupa zvikonzero. Hatina kukwanisa kubata mapurisa kuti tinzwe divirawo panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Asi vakunaka vanoti nezuro wakare vakabva vanyorera zvakare kumapurisa vachikumbira mvume yekuti vaungane musi wa24 mwedzi uno unowe kupera kwesvondo inouya uye vachiti kukundikana kwavo kuwana mvumo vaizoenda kumatare edzimhosva.
Ichokwadi kuti nemusi wa12 September takasezviri pamutemo takanyorera mapurisa tichivazivisa maererano nezvemutambo uyu wataitarisira kuti unge uchiitwa pazuva ranhasi. Nekudaro Chief Superintendent Majojo vanova ivo mukuru weinonzi pachipurisa Harare South District inova kusouthaton vakatora nguva mazuva matatu kuti vazokwanisa kutipa mhinduro yedu, uye mhinduro iyoyo yakazouya nenguva dzemazuva rodoka vachiziva zvavo kuti vakange vatirambira kuti tisaenderera mberi nemutambo uyu.
Zvikonzero zvipi zvakapiwa nemapurisa pakukunyimai mvumo yekuti muenderere mberi nemutambo wenyu?
Chinotikatyamadza nekutinetsa ndechekuti patamba yavo yavakatinyorera hapana chikonzero chavakatipa kuti sei varambidza kuti nemoyo yaugara iyi inge ichienderera mberi. Vakangotinyorera vachitivo aiwa hamuna kutenderwa kunge muchiungana muzimbabwe Grounds kuti muite mutambo wenyu.
Saka mune matanho hamuchatora here ekuti munzwisise kuti zvikonzero zvipi zvaita kuti mapurisa akurambidze?
Zvataita hatina kugumira pakungotambira tsamba iyoyo chete. Nezuro iyeye takabva tanyora zvakare rimwe gwaro tichiaplya zvakare kuti mutambo iwoyu unge uchienderera mberi musi wa24 September inova weekend inotevera. Nenguva dzimwe chetedzo tichida kuona kuti vachatirambira here vachitika zvikonzero kana kuti vachangoita semaitiro avaita ipapa. Kana zvichinge zvazoramba ipapo musi wa24 tichazenge tichienda kumatare kuti mutambo uyo unge uchiitwa chete.
Mungatitaurirawo pamusoro pekukosha kwemutambo iwoyu wamuri kuuronga uyu?
Kana vamugabe vakanga vari mutungamiriri wedu munyika yeZimbabwe hakuna chinhu chingatikonesa kuti tivarangarire semutungamiriri wedu akambotitungamirira akatiitira zvakanaka. Tinozviziva kuti mukurarama mumwe nemumwe ane paanogona ane paanopota. Kati ndinovimba kuti pane zvizhinji zvakagonekwa nababa vamugabe zvatinofanira kuramba tichirangarira nguva nenguva semunhu akambotitungamirirawo munyika yedu yeZimbabwe.
Mumwe wevari kuronga nezvemabiko eRobert Gabriel Mugabe Legacy Gala vaJimmy Kunaka vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nasi vaita musangano nevatsigiri vavo kuchipinge wekutenda nekupemberera kukunda kwebato ravo musarudzo dzemabyelection dzakaitwa mudunhu iri. Musangano uyu waitirwa panzvimbo yemabhizimusi yekondo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Musanganya wewe Studio 7.
Tine kuchingamidza ine mufaro vatereri. Pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombora kana kati nehurukuro namuzvina fundo gadziro kwekwerere. Vebato reCitizens Coalition for Change avo vari kuronga pari zvino kuti vange vari kumusangano mukuru weUnited Nations General Assembly kuitirwa muNew York parizvino. Vanoti vachange vari pakuratidzira kushange kuriko nemusi wemugovera svondo rinouya imomo muNew York. Kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly uyo uri kutarisirwa kupindwa zvakare nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Bato reZANU-PF rinoti richangewo ririko ikoko richitsigira vaMnangagwa nemabasa avari kuita munyika. Asi regai tinzwe kubva kuna muzvina fundo gwekwerere.
Aiwa maita yenyu Sister Marvelous, ndichange ndiriko musangano weUNGA paNew York. Nekuti samadzimai tinofanira kumirira kodzero dzedu samadzimai, tinofanira kumirirawo kodzero dzevana, uye sanamai tinomirira even kodzero dzana baba nokuti mushamukadzi, saka hatitosari pakadai apa tinenge tiripo.
Zvii zvamuchange muri kuita pamusangano uyu?
Pamusangano uyu tinenge tichishambadza kana chatinotipa chirungu kuita advocate for kodzero dzamadzimai emuZimbabwe zvisina kuti vakarerekera kupi kana kuti vabva mubamani. Mudzimai womuZimbabwe tinongoda kuti aremekedzwe. Kune madzimai anombunyikidzwa uye nevana vanombunyikidzwa vatinenge tichifanira kuti tireverere kana kuti tirwire sezvo musha ari mukadzi, saka tinotovamiririra. Tinoona zvakare kuti gore rinouya kuchange kuine sarudzo kutsvaga mutungamiri mutsva. Pane zvamuri kuita here kuedza kukurudzira madzimai kuti anyore kuvhota? Nokuti tinonzwa kubva kusangano reZEC kuti madzimai mashoma ari kubuda achinonyoresa kuvhota kuti vazowanikwa vari musarudzo. Hongu tiri kukurudzira madzimai kuti anyorese kuvhota, uye vamwe tiri kutovabetserawo nezvikwanisiro zvokuti vakwanisewo kukambeina vachizvishambadzira kuti vakwanise kutorawo zvigaro mukutongwa kweZimbabwe. Kune muchivabatsira sei? Kune makampeini materials anodiwa. Tinovatsigira naiwawo. Vamwe vanoda maposters, vamwe vanoda maflaya ekuzvishambadza, vamwe vanoda even zvipfeko zvokuzvishambadza zvakafanana namatisheti namakepesi. Tinovabetsera kuti vange vachikambeina, uye tinovabetserawo vamwe nokuvatsvagira nzvimbo dzavanogona kuti vadzidziswe muZimbabwe imomo panyaya dzeutungamiriri dzatinoti leadership. Nokuti kuti munhu azova mutungamiriri unofanira kunge uchiziva kuti role yako ndeipi semutungamiriri.
Sei tisiri kuona madzimai akawanda ari kubuda kunonyoresa kuvhota, uyezve vachikora izvozvo zvigaro zvepamusoro?
Madzimai kazhinji kutya ndoo kunowanetsa, nekuti vamwe vanotya kupiwa mazita okuti haifambi, vari kungofamba. Vamwevo chaivo mudzimba imomo varume havavabvumidzi zvematongerwe enyika. Kwozoti kune vamwe vakamborohwa kana kubatwa chigaro kana kumbunyikidzwa zvokuti zvinenge zvaakutyisa kuti vabude. Kana iwo maresources zvavo madzimai mazhinji haana zvikwanisiro, nokuti kazhinji vana baba ndo vanobata mari dzose mudzimuri. kana nomuhurumende saka madzimai haana chikwanisiro
vanenge vachitaura kuti vanyatsonzwa mabasa anokuita uyezve vangada kudzidza kubva kwamuri vanokuwana izvi
vanenge vachida kunzwa mabasa atinoita vanotiwana kunorth america province CCC
unowanikwa padandemtani
hongu kana patwitter tine yatinoti website pachirungu vanotiwana ipapo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvinafundo gadziro kwekwerere vebato re Citizens Coalition for Change in North America kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington katisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chedu chemadzimai
Tinotenda Marvelous iye zvinotokupa ichirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nemunyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandigere reAssociation of National Social Security Retirees Trust vaGideon Shoko pamusoro pekusainwa kwePension and Provident Fund Amendment Bill nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti uchiva mutemo. Ngatinzwei hurukuru yataita navo.
Tatenda kandimi ngandichiverenga nhasi mumanewspaper akasiyana siyana maonline vana Herald nemamwe akadaro navana Newsday zvinzanzi Mnangagwa asaina mutemo wePensions and Provident Fund saka yava act manje. Andi papa yanga iri bilo, tazvirenga izvozvo. Kudziva kwanoita ini ndive kutiko, mutemo iwoyo unofanira kunge uchibata vanhu vana mapenjeni ari independent. Because yenasa yakasiyana nemamwe mapenjeni aya nekuti haikontroliwe neIPEC. IPEC inoreva ndiyo yeka inoitazve insurance pension fund. Commission haibati NASA iyoyo uyezve haibati pension fund yehurumende inobata ma pension fund ema private sector nema parastatals saka tinofanira ku understand ipapo kuti ko zvataurwa izvo ndezve ma private nema parastatals
zvakakosha zvakadii zvakaitwa izvi kana kuti zvinobatsira zvakadii vashandi kusaimwa kwakaitwa bill kuti uwe mutemo
Mutemo uyu kana ukaitwa zvakanaka ukasenzeswa zvakanaka ya zvinobatsira kuti ko mari ikasike kuenda ku pension fund isanonoka ini ndinoziva mama companies especially ma parastatals ane zvikwereti zvihombe nekuti havasi kuita iya inonzi pachirungu remittance kudzore kuendesa mari yavanenge vadeductor kuma pension fund vane zvikwereti izvozvo I believe kana yangu yekubasa kwangu kungangoitawo that problem kwandaimbosenza inini iyo inogona kuitwa nemhosva yekuti kambani inoenge ichidhidhakita mari yama subscriptions haisi kuunza mari kwavari saka ivovo vanoita problem iyoyo ndiyo problem inoitika pamacompanies namaparastatals saka tinoimba kuti this time nezvaitwa izvi zvichatifambei sokutaura kwandaita ndati mutemo wa sign one ndiwe IPEC hausi weNASA ba
iyo vashandirwi vanenge vatadza kuendesa mari dzikwa dzinofanira kunge dzichienda kunochengetwa kana kudora remudyandigere vanozorangwa sei nemutemo iwoyo
munoziva mama companies ane mapension funds maviri pane yatinoti internal pension fund and external pension fund externally ndiyo NASA internally ndiye mukambani imomo saka NASA zvinoitika ndezvekuti izvo kana ivo vakashaya mari vanokuchaja an interest kana ukanonoka kunza mari vanokuchaja an interest asi maparastatals atiri kutaura makambani ehurumende anonetsa kubhadhara ndivo vane zvikwereti zvakakura both internal pension fund neNASA saka beside mutemo waiswa isusu tinenge tichida kuti vaendewo futi vanogadzira mutemo weNASA kuti uve more stricter kumacompanies anononoka kubhadhara maremittance kana kuti mari dzinenge dzabhadharwa nevasevenzi
tinenge tichida kuti vakasike kuisa mari idzodzo.
Asi kunyange hazvo vashandi vanga vachiendesa mari kumatura epenjeni kunana NASA uko vazoenda pamudyandigere vashandiwa vari kuramba vachingononga svosve nemuromo vashoko. Chii chiri kuzoita kuti kandai mari dzavo dzaendeswa vashandi varambe vachingotambura?
Zvechiwa ndo zvinoitika. Ende inini kuona kwanoita ndiko kuti ko type yepenjeni yatakaitirwa nehurumende. Apa handisi kuda kuti ko nditi nehurumende chete, no. Kana nesuo takanga tirimo sava sevens. Haisi pengine yakafanana ne dzimwe dzina mazita mapengine iwaya. Ndingataura anenge mairi kana kuti matatu. Asi ndomba dai nguva yandibvumira mumusi mukandibvunza togona kutaura ematypes acho. Saka yenasa kwatiri vamwe haina unyatsonaka. Inopa mari shoma. Siyo, kunasa kuona kwa tina ita ndikukutiko. Sino itisa kuti vatipeo marishoma. Kana kuti zinetika kunasa ndikuti makore akawanda imimi we Studio 7. Tinosita ura nemi, ni mari zinenge zatorwa. Ni wanusenza ikoko, ni vamwe wanufakuru mende, vachita zwa wanuda. Saka corruption kunasa, ndiyo inotishuka.
Mwenyewari mkuru we sanga norunomirira vari pamudyandigere Association of National Social Security Retirees Trust va Gideon Shoko muchirongwa chedu upenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheRentals nhasi masikati chaita chekutanga kupinda masemifinal emakundano echibiku Super Cup emwaka uno. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Yerentals yarova Manika Diamonds 2-1 National Sports Stadium ndokuita chikwata chekutanga kupinda masemifinal emakundano aya mwaka uno. Zvibodzwa zvabva kuna Colin Mujuru na Brighton Majarira zvapa kukunda uku uye zvekupinza Yerentals musemifinal yayo yekutanga kubvira makundano aya avambwa. Murairidzi wavo Kumbira Mutiro kuziva anoti pavasvika apa hapasina kudzokera shure asi kutora mukombe uyu. Asi mitambo yakawanda makwikwi aya iri kwamangwana kusanganisira hondo pakati pevarairidzi Norman Mapeza weFC Platinum na Tondera Indiraya weDynamos. Varairidzi ava vada kuratidzana masimba kuti mukuru ndiani mushure mekuita mangange 0-0 mumitambo miviri yavasangana mwaka uno. Asi nyori wemutambo wenhabvu Admire Muimeke anoti pamitambo yemukombe sewa mangwana uyu Mapeza haroveke zvekutamba.
Mutambo wakaoma, you know, mutambo unogona kungoenda rimwe divi. Asi kana tichida kuisa form into perspective, I mean, I just feel kuti FC Platinum inokunda chikwata cheDimbare. Ndinoona Nomara achikwanisa kunge achirovandira pamutambo iwoyo.
Asi chamu musanhu oyo akaita mukurumbira achitambira Dimbare anoti Dynamos yaumba chikwata chakasimba chine mukana mukoro wekukunda mumutambo uyu.
The players are there and you know they got talent as well, so very very talented crop of players, so I think we got massive chance.
Mangwana zvekare Highlanders iri kusangana nevabatidzani vayo veBlauwe Chiefs muBaba Field Stadium. Mongorori wemutambo wenhabvu vaNazi Moyo vanoti matambiro ari kuita Highlanders kubvira Bautima Brito atora basa reurayiridzi ari kutyisa.
Zvauya murayiridzi wavo Brito kana tiri kukanganisa matambiro enhabvu achinja kuHighlanders. Vaakudzokera pachidanho chekare chaitarisirwa kunzi pazvikwata zvina zvikuru zvemuZimbabwe Highlanders hawaishaya. Mukatarisawo pari zvino ndopavari ipapa. Saka zvinova zvichava zvinhu zvakatiomei izvi zvazvo for Bulawayo Chiefs kuti ikwanise kuita mashura.
Makundano mamwe chetewo Chicken Inn iri murwendo kuenda kuVengere Stadium kwaRusape kunosangana neBlack Rhinos. Zvikwata zviri izvi zviri kusangana panguva iyo Rhinos iri kupisa Chicken Inn yakatonhora asi mumitambo yemukombe izvi hazvitariswe. Zvichakadaro Chikwata cheZimbabwe chemaLady Chevrons chiri kupinda munhandare mangwana mumutambo wacho wekutanga weT20 World Cup Qualifier iyo ine zvikwata zvisere muUnited Arab Emirates. Zimbabwe iri kugura musangano nePapua New Guinea mumutambo uyu iri kutarisirwa kukunda isati yasangana neThailand neUnited Arab Emirates pamitambo yeGroup B. Gungano
tinotenda Kariati anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.